Nyaya iripo tinoiziva tese, hapana zvakavanzika. Kuti ZANU-PF iri kushandisa mhirizhonga nekurova vanhu kuti vawane mavhoti wayo. Takaona kuti kumatomo nekuSiza vanga vaisa madhesk avo pakati pesango vachiti munhu asati anovhota vobva vatora chitupa chake vobva vati paunodzoka pano tinobva takupa chitupa chako. KuGuruye takaona ZANU ichipa vanhu fotereza manheru chishanu before election vakavhundutsira 41. Saka izvozvo zvanga zvakonzereswa futi nevhiki vaiva before the election. Patikaona MP wedu weBulawayo Central Maitoka vachidamburwa maoko vakaitwa masejari vamonokeni vakamanyiswa musango ungatsuro ivo vari maMP. Kune dzimwe nyika izvozvo hazviitike, but tirikuona kuti ZANU-PF iri kuda kungoshandisa izvozvo kusvikira 2023.
Vaguni, munoti nemashoko ataurwa navamuringai pamwe chete nezvakabuda musarudzo?
Isu takamirira ZANU-PF tinongoti aiwa shiri muririro wayo. Kwese kunodyiwa opposition vanotanga kuchema chema tabirwa tabirwa, asi kana vahwina havachataure kuti tabirwa kana kuti vabirira. Saka isusu semusangano weZANU tinoda kutotaurira vanhu vese kuti vazive kuti uyu munongedzo wetsarudzo hombe yatakatarisana nayo gore rinouya harmonized elections, kuti tichahwina zvine mutsindo uye hatisi kuzoregedza kukambena tichishandisa maresources edu ese atiinawo. Tinoziva kuti pane kunenerwa kuri kuitwa. Isusu semusangano weZANU tinonge tichida kuziva kuti vanhu vedu vavhota ndivo vari mumasero edu here, uye kana vasiri mumasero edu vachida kunovhota vanobvumidzwa kuti vauye vachinyoresa kumasero edu kuti vapinde muurongwa hwemusangano wedu weZANU-PF. Saka hakuna mutemo unorambidza kuti vanhu vasanyoresa kumasero avo avanoda. Izvi zviri kutaurwa zvangova nhongwa, ndo zvinoita kana vanhu vachinge vadyiwa. Hongu panoita apo nepambo pekuti vanhu vanodenhana vorovana, asi hausiviwo mutemo weZANU-PF.
Vamuringa taurai tinzwe.
Ndoda kuti nditaure nevaguni kuti munoziva kana tichida kuti tichitaurira nechokwadi, maresources ari kunzi anobva kuZANU-PF igovernment taxpayer money here yavari kutaura, because mapurisa nemasoja nemota dzavari kushandisa dzakatengwa nemari dzemataxpayer. Saka ndichitoziva kuti ZANU-PF ine maindustry yainayo yaine maresources avasiri kutipa. Then number two, tinotaura inei kuti hatisi kutaura zvekunyepa nokuti vamudha vekukwekwe vanga varivo minister westate vakatotapwa nhau vachitotaura kuti ivo chichamake sure kuti chamisa hasi kusvika 2023 and vanhu vemuchiri mhanzi kana ukatengesa uri headman uchazviona. Saka tazoona izvozvo, tozoona vanhu vachirohwa nemunhu mukuru weZANU-PF pachitaura izvo, tozonzwa futi vamunangarwa vachitaura maticha teachers for ed kuti ukamisbehavior tichakutswinya. Kutswinya ikoko ndokuita sei? Saka ndozva kutaura kuti kana ZANU-PF ine donzvo revanhu vamukoma vakataura vakati unoroverei munhu, ivo ngavatipe mavhota zvoro. Sakati tokumbira tione kuti zvakamira sei. Vakatidya dziri fese, hatina kana basa nazvo. Zvati kutaura isusu kuti mhirizhonga aiwa, hunzai ballot paper, regerai vasikana vabude vaite zvavanofanira kuita, tisiyane nenyaya yemhirizhonga yavari kuramba vachingotiza iyi.
Vaguni, pane munongedzo uri kuti mhirizhonga iyo iri kunzi yakaitika iyi ndo ichange ichiitika musarudzo dzegore rinouya, zvichakanganisa mafambisirwo esarudzo. Imi seZANU-PF ndezvipo zvamuri kuita kuti muzvichenure sarudzo dzisati dzaikwa idzi?
Aiwa, isusu hatingaswere tichiteerera makunga-kunga evanhu. Muri kudzangara kuti vamuringai vari kungodzamba-dzamba, vabata nyaya dzanasikana, vakutaura zvamudha akatobviswa pauminista. Izvi hazvinei nesarudzo yatiri kutarisa yakaitwa yemabhai elections. Sezvatataura, musangano weZANU unotaura pachena kuti isusu hatisi kuda mhirizhonga. Hatirambe kuti apo neapo panowana vanhu vanodenhana vorovana, asi harisiriro gwara remusangano weZANU-PF.